tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
How can you spend 2 years uri muremand? How can you spend 2 years under conditions that are totally intolerable? So, Kufakwa Rebecca is an indictment of our prison system, an indictment of our justice system.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanotaura pakuradzikwa kwenhengo yebato ravo nhasi muHarare.
Sadhaki yobuda pachena ichiti nyaya yeZimbabwe haisi imwe yenyaya huru dzichazeyiwa kumusangano wayo.
Nhengo dzeMDCT dzomanikidzwa kusarenda mbatya nemakadhi ebato iri kumasabhuku emuuzumba, asi ZANUPF inoti hakuna zvakadaro zviri kuitika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti ZANUPF iri kuedza kuti itaurirane navo zvichitevera kubiridzira kwavanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo vakaita musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. VaTsvangirai vataura mashoko aya pakuradzikwa kwenhengo yebato ravo musvare Rebecca Mafikeni, avo vakashayikira muusungwa vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamusvare Mafikeni kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi, vaTsvangirai vati vanhu veZANUPF vari kuedza kutaurirana navo zvichitevera sarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vakawina sarudzo zviri pachena, asi MDC inoti vaMugabe neZANUPF vakabirira musarudzo idzi. VaTsvangirai vati havasi kuzofa vakabvuma kutaurirana navaMugabe.
Kudaro kana pokutanga chaibva hapana. Nai Tsvangirai ari kutiuye titaure. Tinotaura chii? Tangai magadzirisa your legitimate question. And the only legitimate process yatinofunga kuti ingatibatsira sevana veZimbabwe ndeyekuti we have to go back to an election which is free and fair. Ndozvichaita kuti mwana akararapa nevamwe akarara panapa, isu vamwe hatizorori kusvika vana ava their spirit have been resting in peace.
VaTsvangirai vakurudzira vechidiki vemubato ravo vanga vachifunga zvekuratidzira kuti vasaite zvinhu vasina kunyatsofunga zvakakwana.
Mudhara uyu chadzoka chomunetsa ndechokuti kuda power chete. Power without responsibility is useless. Imi vechidiki chandongokumbira zvataurwa naMadzore. Let's not act in emotion. Let's act with conviction. Because conviction joy no saka kuti struggle yedu for transformation and change iwani ikwe daka mbovu saka toita sei hapana zvokuita. Tiri kugadzirira kuti isusu we will only act in conviction. Hatipisi mushakashi, toda ku make sure kuti the change that we are all fighting for is achieved in our own lifetime. Hapana kwavanoenda. Chinja! Maitiro!
Chinja!
VaTsvangirai vashora mabatirwo ari kuitwa mhosva nematare munyika pamwe nemamiriro akaita majeri emunyika.
Haungapedzi makore maviri usati watongwa. Because that is justice denied. Because it has been delayed. And nyaya yekuti munotanga masunga munhu. You don't investigate. You prosecute the so-called offender before he have even investigated. So what happens is munhu anototanga akondemwa asiriye ane mhosva, but achipointirwa kuti iwewe ndiwe une mhosva nokuda kwekuti taona sokufungidzira kuti une mhosva. How can you spend 2 years uri muremand? How can you spend 2 years under conditions ziri totally intolerable. So kufa kwa Rebecca is an indictment of our prison system, an indictment of our justice system. Those who do not think about vakushanduka, vashanduka maitira anoita munyika. These are the first points of trial.
Vatsvangirai vati kufa kwa muzvare Mafikeni kwavarwadza zvikuru.
We are mourning Rebecca here, but we are all in national mourning because of somebody who said I have won fairly an election which represents the biggest fraud this country has ever seen and even in the world has ever seen. It doesn't matter when the court, it doesn't matter the outcome of the court. Today is the outcome, yacho. But Mugabe and ZANU-PF, they know they stole this election.
Amai vemushakabvu, amai Julia Mogobo, vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru nekushaika kwemubvana wavo.
Ndakari munhu akakashorika asi ndiyai ndichengeta. Ndinomupa mukuchenda yangu ndivasagoresera mamai ramabata pano rese wesaungana pano ndiri mungotenda. Asi chandiri kuchema ndiri kuti gaba rangu ndora manditorera rauye vanhu vadzidzana. Ndichachengetwa naniko. Kumwana wangu atendeswa nani kuchikoro hapana. Zvinhu zvatosara pasi kozi mvera ndianga ari murume wangu. Ndoramba ari baba wangu aizwa zvekuda zvoti tichadya.
Muzvare Mafikeni vakashaika vasisaone mushure mekumborambirwa nematare kuti vaende kunorapwa pavakanga vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza. Kushaya kwakaita muzvare Mafikeni kwave kureva kuti kwasara vanhu 20 nevasere vari kupomerwa mhosva yekuponda vaMutedza. Vasungwa ava kusanganisira mutungamiri wezvevechidiki mubato iri vaSolomon Madzore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Muzvare Mafikeni vanga vave nemakore 20 nemapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.